manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika zvayavana kuzvitonga kuzere. Kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevatsigiri veCCC nevezanupf. Mapurisa obhadhariswa zvihuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuva nhengo dzedare reparamende musarudzo dzichangobva mukuitwa vatoreswa mhiko nhasi. Iri rave dare regumi ratoreswa mhiko kubva nyika zvayavana kuzvitonga kuzere muna 1980. Asi sematara adarika vanopikisa vari kupinda vachinyunyuta kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka izvo zvounza kusagadzikana munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kutora mhiko hakuna kutanga zvakanaka kune dzimwe nhengo dzine chitsama dzeCCC dzarambidzwa kupinda mudare dzakapfeka matai eyellow ayo anoonekwa somucherechedzi webato iri uye dzazopinda mushure mekubvuma kuabvisa mashoko avo mushure mekutora mhiko muumiriri wemukoba notes vaAmos Chibaya vati kunyange vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo vaona zvakakodzera kuchengetedza zvavakawana
sarudzo dzakabirwa zvemhando pamusoro asi zvatinazvo zvatakahwina zvakadhikirwa izvozvo tinoramba takabata tichirwisana kana kuti kugwisana nezvatakabirwa zvakanangana nesarudzo dzapurezident
muumiriri weBuera West vatafadzwa mugwadi vezanupf vati vanofara kuti vebato rinopikisa vatorawo mhiko vachiti zvinoratidza kuti vanotambira zvakabuda musarudzo
zvinova zvinotaridza kuti vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti kungava nenguva yezvo kufungana kwembudzi asi kunozova nenguva yekuita zvo nekundutso zvinofambisa nyika mberi
kunyange hazvo vezanupf vari kuti vakakunda sarudzo idzi dziri kushorwa nevaongorori vesarudzo vemusadic african union eu pamwe nemamwe masangano akawanda akadziongorora vachiti hadzina kutevedza mitemo yesarudzo munyika nezvibvumirano zvakanyoreranwa zimbabwe nedzimwe nyika izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvakaipa kuti vatungamiri venyika vakawanda kunze kwevatanhatu chete vauye muzimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhengo dzakawanda kubva kumapato ese ari maviri dzati dzinotarisira kupasa mitemo inosumudzira upenyu hwevanhu dzichibvumirana kuti veruzhinji vari kutambura munyika muumiriri wegoromonzi south vasteven chagwiza veCCC vati donzo ravo kusimudzira magariro evanhu
vana vari kusafa kana kuti vanhu vari kusafa kugoromonzi south nhumbu chaiyo iri kuzvarirwa pasi kunge mombe vana mai vachiedza kuenda kuchipatara pasina mugwagwa pasina chipatara chacho chiri padhuze
muumiriri wechikomba west amai tatenda mavetera vezanupf vati vachishanda zvakasimba kuvaka mitemo inosimudzira vechidiki nemadzimai izvi zvatsigirwa navaexavier maoneke vezanupf vachimirira chivi central kunyange hazvo CCC isiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo mukuru wemedia center vaernest mudzengi vati danho ratorwa nebato iri rakakosha pakuremekedza zvido zvevanhu vakarivhotera musarudzo
saka nengariva nevavo vakamira vachiti vanotaudza Triple C. Handioni zvakakodzera kuti Triple C irege kuinda mbarango. Inofanira kupinda nedonzvo rokuti payakatotora inofanira kuramba yakagadana.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kusapinda muparamende vaigona kukonzera matambudziko akawanda kubato iri.
Chekuti 1 vaigona kushaya mari inobva kuhurumende inopiwa mapato anoita zvematongerwo enyika anenge ari muparamende. Chechipiri zvaikanganisa rutsigiro rwavaipiwa nevanhu nekuti zvaizokonzeresa kuti paitwe anonzi ma-by-elections kana dai vanga vasina kutora nzvimbo idzodzo.
Zvichakadai mangwana nhengo dzeNational Assembly dzichagara pasi dzichivhotera mutauriro wedare iri kana kuti speaker nemutevedzeri wake. ZANU-PF ine nhengo 100 and 93 176 muNational Assembly. Triple C ine 103 chigaro chimwe chete hachisati chave nemunhu sezvo sarudzo dzisina kuzoitwa zvichitevera kushaya kwemumwe aida kukwikwidza kuGood West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
The Voice of America.
Makanzura emuHarare akakunda musarudzo dzichangobva kuitwa atora mhiko nhasi yekutanga basa pamusinda wekanzuru iyi weTown House muHarare. Asi chirongwa chekutora mhiko ichi chakanganiswa nemhirizhonga yaitika panze apo vatsigiri veZANU-PF neveTriple C varwisana vamwe vakakuvara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pange pachigadzwa makanzura aya mukati, kunze kwaita bata murefu bata mupfupi, apo vatsigiri veZANU-PF neCCC vanga vachirwisana pavanga vakaungana panze, uye pane vanhu vane chitsama vakuvara mukurwisana uku. VeZANU-PF neveCCC vari kunakurirana nyoka menyu pakuti ndiani atanga mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi.
Isusu we are still waiting kunzwa report yakazara kubva kuna usa commanding Harare province. Kana tapiwa ripoti yezvaitika tichazokuzivisa inofamba kwenguva.
Nyaya yemhirizhonga ndiyo yapawo kuti mumwe wemakanzura akasarudzwa vaombera ishe nhende veCCC vachimirira ward 27 mumusha weGlen Nora vasabatane nevamwe makumi mashanu nevasere kutora mhiko yekutanga basa nhasi. Vanhende vari kuchipatara kwavari kurapwa mushure mekupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Mabharani wekanzuru yeHarare vapagamile mabhena moyo vazivisa kuti vanhende vachatora mhiko yavo kana vave kunzwa zviri nani. Asi vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vatora mhiko yavo vaimbova meya weguta reHarare vaJacob Mafume vavimbisa kushandura chimiro cheguta ravo.
Tange tichigadzirisa nyaya yemarara, tange tichigadzirisa nyaya yemvura, tange tichigadzirisa nyaya yemasport facility. Ndomakei projects tange tichipusha patinopinda mukanzuru.
Studio 7 yabvunzawo vaMafume kuti kuuya kuzotora mhiko kwemakanzura eCCC hakurevi here kuti vari kubvumirana nezvakabuda musarudzo dziri kunzi nebato ravo dzanga dzisina kuchena. Vakapindura vachiti,
munhu akaita musekabere mwana wako haumupi vamwe vasikana vasara mumba kuti aiwa vasara vamwe vasikana huyawo senge mumbere vese. Tichateerera mwanasikana akatorwa nemunhu aita musengabere, tonodzosa mwana wedu musikana tomudzosera mumba tomuchengetedza zvakanaka.
Kanzura wenzvimbo yeward 3 Mumbare uye vari veZANU-PF vasimbarashe chana chimwe vanozika mwanere kuti dhama uye vakambopomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka vashora mamwe makanzura eCCC avati atadza kusimudzira chimiro chenzvimbo yembare.
Constituency yembare yenge naMP weopposition yenge nemacouncillors eopposition basi tikada kuvabvunza kana kuvatichindotatidzawo chimwe chete chamakaita pafaifeni zamuri muofisi havanana chimwe chete chavanokwanisa kuvinongedzera. Isiso zvitapinda muofisi chatika kutanga kuita tida kutanga kuchena mbari yedu yove yakachena, tida kuisa mvura yakachena, tida kugadzira nyaya dzemasuweji.
VaRuben Akili, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association, vanoti makanzuro asarudzwa aya ane jana rekugadzirisa nhunha zhinji dzine vagari vemuHarare.
Chekutanga tirikuzivi kugure mugari gari wanikwe kumadhisizhoni achaitwa nekanzuro uye zvemitemo ichagadzirwa nekanzuro angava mabhailozi angava mabhajeti. Chepiri
tane makore 15 years tine tinoramba tichema pamusoro pebhilinzi cheta tikutangira zvakare kuti kubinza kwemari mukanzi ichaona kuti mikanzi ine mabuilding kana zvivakwa muHarare ndinoti mari iri kubhadharirwa zvivakwa izvozvo inenge iri mari isina basa isina maturo.
Izvi zvatsinhirwa nemukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Kanzuru inofanirwa kuita kuti kana isiri kugona kupa mvura inofanirwawo kuita tsika yekuisawo mabhausazi kunzvimbo dzinogara veruzhinji uye marara anofanirwazve kutakurwa nenguva. Izvi zvinhu kana zvikavanikwa tichaona kuti huwandu hwemari inobhadharwa nevagari unoyedzera pasina kumanikidzirana.
Munyori mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vachafadzwa muguti vaudzawo Studio 7 kuti vachaedza nepose pavanogona kushanda pamwe chete nemakanzura agadzwa aya.
Tatikunyaya kukumbira panguva ine kumakansela zvari kuuya zvekuti kupinda kwavaita semakanselas havasi makansela zvebato ripi zvaro asi makansela zvevagari vemuno muHarare Metropolitan Province. Sokuno kuhurumende ticharamba tichivabatsira.
Makanzura atora mhiko aya ari kutarisirwa kupinda muurongwa wekudzidziswa basa reukanzura mumazuva mashoma ari kutevera kuchitiwo meya nemutevedzeri weguta iri vachinzi vachasarudzwa nerimwe zuva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kuronga kuratidzira murunyararo mangwana zvichishora mafambisirwo akaitwa sarudzo munyika. Vari kuratidzira ava vanoti vachanosiya tsamba yenyunyuto kumizinda yeZimbabwe muJohannesburg, Pretoria neCape Town. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye ari muimbi kuda kwaShenxube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman.
Chirongwa chatikuronga muSouth Africa chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Nhasi tafara chaizvo kuwana tsamba yatanga takamirira kuCape Town, sezvo tanga tagara tawana dzimwe tsamba dzekuJohannesburg nekuPretoria. Tanga tada chirongwa chedu chisvike panguva imwe chete, zuva rimwe chete, nzvimbo dzose dziri nhatu.
Kurudziro iyi yekuratidzira iri kutambirwa sei nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo imomo muSouth Africa?
Chiri kuenderera mberi zvakanaka and vana veZimbabwe vari kuchigamuchira. Pekutanga vamwe vanga vachimbonyunyuta, vamwe vanga vachitya information inenge ichifambiswa zvikurusei nevanhu vanenge vachida kuti chirongwa chedu chisafamba zvakanaka. Vachidaiwa mukaenda kunoratidzira munosungwa neHome Affairs, asi tazovatsanangurira vanhu vakanzwisisa kuti kana chiita mademonstrations kana kuti ungano itatidzira tinopiwa matsamba nemapurisa, tinonge tichichengetedzwa nemapurisa patinenge tichiratidzira. Saka mangwana chinenge chakachaya Cape Town, Johannesburg nePretoria, apo tichaenda kumaconsulate vari kuPretoria vachienda kuembassy uko kwatinenge tinoratidzira kunyuta kwedu nekuda kwezvinhu zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe, uye zvakare tichichemawo kuhurumende yeSouth Africa yayagona kutinzwa zvichemo zvedu, zvikuru sei nekuti ndiwo matakagara uye nekushungurudzika kwatinenge tichimboitiwa vazhinji vedu.
Chii chaita kuti mufunge kuti muite chirongwa ichochi?
Chaita kuti tifunge kuti tiite chirongwa ichi isarudzo dzatakabva kuita kuZimbabwe. Takaona isusu kuti SADC nemamwe mamwe maorganizations ainge achiongorora sarudzo munyika yeZimbabwe akabuda iwo nemareport ekuti sarudzo dzakaitwa zvakajeka. Asi takachizoonawo isusu zvakafanana nevamwe vamiriri venyika dzakaita seSouth Africa, vana vaFikile Mbalula kunyange nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachipfigirana nehurumende yeZimbabwe. Zvinova zvakatishungurudza chaizvo kuti tichitarisa isusu kuti ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa vari kutambura, vazhinji vavo vamwe havana mapepa, vamwe vane vachisungwa. Tatikuzama kuda kuti at least tionesane chokwadi nehurumende mbiri, hatigoni kuramba takapeta maoko.
Muimbi kuda kwaShenxube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunhare muJohannesburg, South Africa. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police aripe mhosva mari inosvika zviuru gumi nezvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $13,000 kuvanhu vaviri vaakapfuura kuchitungwiza gore rapera. Vakapfurwa vanoti Tashinga Mugwara na ari makore gumi nemapfumbamwe uye muzvare Pamela muchazorwewa. Vaviri ava vakapfurwa pazvitoro kuchitungwiza nemapurisa aitandanisa mbavha musi wa 27 Chikumi. Mapurisa akatenda kuti ndiwo ainge apfura vaviri ava. Gweta reZimbabwe Human Rights dzokorora gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe chinofukutwa ndovakamirira vaviri ava vakaendesa kumatare gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa vaGordon Matanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Mapurisa ai akati anga achimhanyisa imwe mbavha kana kuti munhu anga achipomerwa mhosva yekuita robhari wauri kuti anonzi Dennis Madondo. Mukuridzirana pfuti kwemapurisa naDennis Madondo wari kutaura uyu ndopakaponzereswa kuti paite mabara akaridzwa nemapurisa.
Mune chivimbo here vamafunda kuti hurumende inobhadhara mari?
Tiri kutarisira kuti mapurisa na minister weHome Affairs wakazembeka zembe wachanga vachiita sokutarwa kwekutaurwa kana kutarwa kwaitwa nerare reHigh Court, nokuti mapurisa pachayo ega wakatoita maconcessions kudare panyaya payaitongwa vachitopa maofa waita isusu takubhadhara mari yakatora kubhadhara 5,000 asi High Court yazoti aiwa kubhadhara US$6,500 pamo.
Aka ndike kutanga here muchiwana mutongo wakadai kana kuti makambobatawo nyaya dzakadai vamafunda?
Ava vaso vega vatanga kudesuwa mapurisa nekuchorwa kwekodzero dzavo. Vanhu vakawanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights ine unit yayo nevakomana nevasikana vanotoshanda vanoita inonzi anti-impunity. Ndiyo iyoyo anti-impunity inoitwa kuti hamungoiti zvinhu madii kungoita madiri acho jina munyika muno kuti muri masoja nekuti muri mapurisa kana nekuti muri maseo. Wakawanda vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanorumiswa nembwa nemapurisa, vanorohwa zvisiri pamutemo, vanosungwa zvisiri pamutemo. Munotoona kuti tine chikamo tine vakomana nevasikana magweta anoita basa iroro. Kuti tiri kuda kuzamawo kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziremekedzwe dzikosheswe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Theatre Academy razivisa nezvemazuva achaitwa chirongwa chegore rino cheMitambo International Festival. Chirongwa ichi chichaitwa muguta reHarare kubva musi wa 26 kusvika musi wa 30 Gunyana. Ukuwo mutambo weIntwasa Arts Festival uri kutarisirwawo kuitwa mazuva mamwe chete iwayo kuBulawayo. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano riri kuronga chirongwa cheMitambo International Festival reZimbabwe Theatre Academy, Valoid Nyikadzino, vaudza Studio 7 kuti donzo ravo nderekuunganidza vatambi kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vakurukure nekudzidzisana zvakawanda kuburikidza nemitambo.
Tikutarisira kufamba nedonzo rekuunganidza vatambi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vagone kutaurirawo maererano nezvimwe zvekuitwa nedzimwe nyika, kuti tingapunditswe sei kupfuurira pamberi mishonga yatingati how can we even develop semitambo yemunyika yemuZimbabwe.
Vanyika dzino vaindera mberi vachiti izvi zvichapa mikana yakawanda kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvigadzire ukama hwakanaka nevatambi vekunze uye kuita mishandira pamwe.
Izvi zvinopawo mukana kuvatambi vanobvawo munyika yeZimbabwe kuti vataure nevatambi vedzimwe nyika vagone kuendesawo zvavanogadzira kune dzimwe nyikawo mumhemberero dzenyu ichiitwa dzakasiyana-siyana dzatingatumidzwa maInternational Theatre Festival.
Vanotungamira urongwa hweIntwasa Arts Festival kuBulawayo vaReston Baya vati vanofara chose negadziriro yemutambo uyu. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta iri. Vaimbi vakaita sechikwata chemokomba, Vusa Mkaya, Tariro negitare nevamwe vachitarisirwawo kuzotandadza veruzhinji. Achitaura neStudio 7, muimbi Tariro negitare ati anofara chose nevamwe vaimbi vari kutarisira kusangana navo.
Tinofara nekuti mutambo unopemberera vaimbi uye vanozviita at world class standard. Zvokufarana kuti gore rino vaisa Vusa Mkaya na Makumba avo vatinongoona vachikwira ndege vachiona vachiridza kudzimwe nyika, asi gore rino tichavaona vachiridzawo kwedu kuBulawayo. Saka tiri kufara tichingoimba kuti tichanakidzwa
vanongora zvemitambo vachishanda nesangano reEarground vaplot mako varumbidza mitambo miviri iyi vachiti inopamikana yakawanda kune vatambi vemuZimbabwe. Ichi ndicho chikamu chechishanu kubva zvakavambwa chirongwa chemitambo International Festival muna 2019. Vatambi vachapinda muchirongwa ichi vanotarisirwa kubva kuSouth Africa, Zimbabwe, Spain, Switzerland nedzimwe. Mukubika chirongwa ichi, Zimbabwe Theatre Academy iri kutsigirwa nemuzinda weSwitzerland muZimbabwe, UNESCO, muzinda weSpain muZimbabwe, University of Zimbabwe, National Arts Council of Zimbabwe nemamwe masangano akasiyana-siyana. Intwasa Arts Festival yakavambwa mugore ra2004 nedonzo rekusimudzira tsika nemagariro kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana. Kwemakore mazhinji, mutambo uyu wakapindwa nevatambi vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika nekunze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmon Lovu.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken avo vari kushanya kuUkraine vazivisa kuti hurumende yavo iri kupa nyika imwe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuti inge ichizvidzivirira kubva kuRussia. Vablinken vapa Ukraine motokari dzinokwanisa kupfuura pane zvimbambaira zvinenge zvateiwa. Apo nyika yave kutanga kugadzikana kubva musarudzo, mutungamiri wenyika, makanzura pamwe nenhengo dzeparamende vachitoreswa mhiko dzekupinda mumahofisi kuti vatange basa kwemamwe makore mashanu anotevera. Veruzhinji vari kubvunzana kuti remangwana rakanangepi. Mukati mezvose izvi, bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC richiri kupikisa zvakabuda musarudzo kunyanga hazvo nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzatoreswa mhiko. Bato iri riri kutarisirwa kuenda kumasangano eSADC neAfrican Union kuti apindire mugakava rakasimudzwa nesarudzo idzi. Vamwewo vari kukurudzira hurumende ichangogadzwa kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa neCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro eSADC neAfrican Union, Commonwealth pamwe nemamwe masangano akaongorora sarudzo, kwete kumirira kuti zvizogadziriswa musarudzo dzichauya muna 2028. Kune vamwewo vari kukurudzira mapato anopikisa kuti ange achirongeka kuitira kuti zviri kuchemwa nevana veZimbabwe zvinge zvagadziriswa zvachose, kwete kumirira panozouya dzimwe sarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai pamwe nenhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMuringai kuti kutoreswa mhiko kwenhengo dzebato ravo kunorevei panguva iyo bato ravo riri kupokana nezvakabuda musarudzo richiti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Nyaya iripo ndeyekudaiso, vanhu vakavhota vachivhotera vanhu vavaida, asi takaona kuti kwakaita mhirizhonga nekukakavadzana nekubiridzira. Saka haungarambiri munda kumakudo nokuti unobva wapera wese. Isusu tiri kudefenda zvatakatora in terms of my MPs, my cities anofanira kunge achifamba nyaya yedu ichifamba kuSADC. Saka kutora mhiko kwavaita uku, it doesn't mean much really. It just means kuti we are a responsible party which represents vanhu vakarohwa vachivhota vachiita zvavaita. Asi tikuramba tichifamba nenyaya yedu iri kunzi neSADC AU neEU kuti hapana sarudzo yanga iripo. Handi taona SADC report yabudo nhasi ichitaura kuti it was an illegitimate election.
Tizwe kuna Dr. Mavhaza, munoti nedanho raitika rine mashoko ataurwa navaMuringai.
Zvinoshamisa kuti CCC inomhanya kuti igadzwe pazvigaro zvayakavhoterwa, asi zvayakaruza ndozvairi kukomplaina. Zvinoratidza kuti aiwa vane hunzire humbimbindoka husada kusarira, nekuti kana muchiti sarudzo yanga yakashata ngaibvaka yashata yese. Saka nemhaka yemazomhanya kugadzwa kumakanzuru nekugadzwa umambo hwemuparamende semembe weparamende, it simply shows kuti triple C aina kwayo iri kuti iyo kana takaruza it's not fair patakaruza but patakawina it's fair saka izvozvo izvikazvo ndozvo zvinoratidza kusakura mamwe mazwi makurukota kana kuti vaparamende vaienda kunogadzwa nhasi vari kuti isu takahwina akaruza ndichamisa saka chamisa akandwa pasi pebhazi nevanhu vake
vamurenga aipindura itinzwi
aiwa chiri kukanganikwa nevanhu vezano namukoma wangu mabasa ndechekuti kana uchiita process yekuenda kumatare kana kuti waisa complaint yako hazvireve kuti zvinhu zvakaitika zvinenge zviri representative of the vote mongorasira kure zvinezvi zvatiri kuita ndezvekuti vanhu vakavhota in their constituencies vanofanirwa kuve vane kodzero yekurepresentwa nevanhu varipo patiri kuendesa nyaya yedu kusadak nyaya yekusadak iri kuenda kumberi tanzwa yabuditsa final report iri kubotswana yanzi vamangwana ngavaende kubotswana nebato ravo vanotaura kuti zviri kutaurwa nesadik hazvisirizvo kuti election yese yanga iri legitimate ndopatiri hapana chachinja
vamavhaza takanzwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura kuti yangu yekuti vanhu vashande pamwe chii chiri kunetsawo kuti zano pf nehurumende munge muchizadzisa zviri kudiwa neopposition kana zvakasimudzwa neopposition pamwe chete nevakaongorora sarudzo
chekutanga hakuna chiri kunetsa kuti tiite kushandira pamwe but pfungwa dzevamwe vedu vanopikisa vanofungwa kuti mushandira pamwe zvinoreva kuti vaitiwo makurukota vagotonga vari mavice president vagomirawo muchigaro aiwa tinodhonza pamwe chete vakakunda vachitonga vakakundwa vachitongwa ndo unonzi mushandira pamwe we work together for the common goal and the common good tinoshanda pamwe chete kuti tive nebudiriro yenyika yedu vakakundwa sezvakaita vetriple c uyai nemazano amunawo pamunoda kuti nyika ibudirire maira vaamisa kuti ibudirire zvamunoda kuti zvigadziriswe taurai tizvigadzirise but hazvireve kuti uyai muzotonga hatikwanise kupa menduru vakaruza nekuti kuruza hakutongeseba kunotongeka saka mungachemere kutonga makaruza
vamuringai pane vamwe vari kuti mapato anopikisa kusanganisirawo bato renyu vanofanira kunge vakarongeka
ipapo ndingangopindura vamwe ndichiti kune redu bato kurongeka ndiwo kwava zvakaitika nekuti dai pasina kurongeka pasina zvakaitika izvi zvekuti takapinza zano situation yairi yekuda kubiridzira ikadzima magetsi saka nyaya haisati yapera
Dr. Mavhaza
chokwadi kusarongeka kwakaoneka yakava bvanyangu bvanyangu kudyira kwembwa nekuti triple c yanga isina kana urongwa hwatingati bumbiro remutemo havana zvaitaura mutemo wavo wekuti kana mukabirwa maelections munoitei hapana kunyorwa havazive kutabirwa ndatina kubirwa havazviziva kuti imo mutriple c unomhangara kunani unoenda kunani
vanga vari nhengo yezano pf Dr. Simba Mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriple c vatimuringai vari parunare kuohio muno muamerica nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 pm nhasi tine hurukuro nemadzimai akasarudzwa kupinda mudare reparamende makanzuru pamwe nevakasarudza tichazeya zvavari kutarisirwa kune vakatora mhiko uyewo nevavo vasati vatoreswa mhiko kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere kutoreswa mhiko kwemakanzura emuharare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevecc nevezanu pf mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonge uchonga kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela njengabule enkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7 2023 ngokathi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe imithetho ekubalithwa or ebenefithwa nabantu bonke esikuthi thina kuhlungu sithu forever.
Ugcotshwe amalunga edale lephalamende namhla eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change. Kukamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla leZANU PF nabe-CCC phandle kwama-ofisi e-council yeHarare e-townhouse namhlanje ngesikhathi yamakansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kugcotshwe amalunga edale lephalamende namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afundiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda, umabhalane wedale lephalamende. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uzulu weZimbabwe. Omunye wala madlabuzane okusebenzela uzulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakatheke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba, kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakathekile ukuthi abantu sihambe siyebamela, ngoba sathi sikhankasa asitshongo ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle, sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi, kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcinincebo kakhulumende umnumzana Mthuli Ncube ukukhethwa eCountry Park, laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni esikhangeleleyo ukuthi sakhe imithetho ekubalithwa or ebenefithwa nabantu bonke esikuthi thina kuhlupha sithu forever. Why isitsho njalo? For so long iParliament ibiabuswa kwakhiwa kubulawa imithetho eyenzwe lutho ekubalithwa ngabakutshwane. So kukhulu okumqoka esikuthi sizolungisisa indaba yemithetho.
Omela omama ePhalamende eHarare uNkosikazi Ellen Siriyebenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikuthi nangengibanda sifana nje ukuthi iParliament ezigcotshiweyo sesisinse asenze nini i-postmortem ka-2023 umthetho lolu luhambe njani, njalo sithola ama-answers sibona ukuthi forward.
Umnumzana Tafazwa Mgwadi omele iBuera West edale lePhalamende uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufiswa nguhulumende webandla leZANU PF.
Forward, and the nation is already set in gathering steps towards moving forward. And I hope that we are going to
Sesigcotshiwe njengabameli bepharlamente sonke labebandla eliphikisayo. Ilizwe selisiya phambili. Ngiyathaba ngalokho, ngithemba sizasebenzisana kuyo.
Ukungena kwebandla le-CCC ephalamende nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani nempumela yokhetho. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bekezela Khumbo uthi benze kuhle ngokungena ephalamende.
Yekulicebo elihle kakhulu. Yekuyidizini enhle kakhulu eyenziwe yi-Tripuzi ngenxa yokuthi abantu abavoteliyo bavoteli befuna ukuthi bebakhokhele. Whether babakhokhela eGomora kumbe babakhokhela eParadise, bakhethe ukuthi babakhokhele. Okwesibili, icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-Obosini ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele, izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubusa, ukwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone.
Ubutshale lephalamende ele-National Assembly lilabameli ve-ZANU-PF abalikhulu lamashumi ayisikhombisa lasithupha, 176, abe-CCC balikhulu lantathu, 103, ukuthi indawo yase-Good West imelele ukuba lo mmeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele uMtono Mtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho. Ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections eGood West. Ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-Senate lapho ibandla le-ZANU-PF elilabameli abangamachumi amathathu lantathu, 33, ele-CCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa, 27, kuthi induna zilabameli abalichumi lasishiyagalombili, 18. Abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla le-ZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gunn.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli be-ZANU-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangela ukuthi bagcine sebetshayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane. Kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha, 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iWard 24 njalo engowebandla le-CCC.
Ukuya kwisibhedlela, ama-plans akhona esibhedlela sesilawo, so sicela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi siyakhe isibhedlela senesi. Okunye engingafisa kona yukuthi sithwale izimo.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla le-ZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke. Ngaphambilini kokuba lomkhosi uqale, umabhalane omkhulu weHarare, u-injiniya Hosea Chisango, wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la, ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Thafazi kwaMguti, unobhala obona ngezedolobho leHarare Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kuketwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcinisihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo hatshi lamhla njengalokho obekukhanyelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansilar Danford Ngadziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
Angiqali ukuba lapha njengokhansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na?
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngithi Harare, ngingu-Mavis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakhansela. Kugcotshwe alishumilane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uthasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho esiwathatha khona emfuleni kule nkalakatha yempompi edubukileyo khona phana yiyo esizama ukuyilungisa, sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi ziningi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakubhidi 46 lapho engihlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yamaroads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpisa kuzakhamizi eziningi.
Into esikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyakhisa ngamanzi. I think that into okufanele kuqala thina siyahlala si-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi ofanele siwakhangele ukuthi yobathumsi bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So kufanele sibone ukuthi kuyayenziwa ngokushesha.
Ongene eli qembu elizimele lodwa umnumzana Tafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi aso ndaba engasova ngowadini, indaba engasova maybe in a year's time because it yakhona uyayuse the old system. So we need ukuthi sibekezele kube nesikhathi usiluse indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground yelokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything. Noma i-stadium ungakhangela sona, lesi incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza behambe beyenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-Women's Quarter, unkosikazi Mabhukwana Ndlovu, uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Na njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, nokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye ezingalunganga ayingeke ngasitopha kunokungena emabhawa wat, especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo okukhangelelwe kibo kulandela i-Urban Councils Act, qede behlale sokubunjwa amakomithi ukukhethwa kukamele. eya lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lo mkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokishini lePhumula. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamashumi amane lanye i-541 esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo kwaphepha abangamashumi ayisikhombisa lantathu i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula unkosikazi Elizabeth Nyirenda uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblem enkulu yokuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyeza enuka sibili enuka uyabo enuka okokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate enjeyana. Manje uya every week wethatha amabhini but wona abantu wajikijele emakhonini khona emajikijele ekhoneni idoti amaphamba kuyini konke uzatori mpukanezana zesibuya futhi emayaa amasuriji lawo vele amakhona wonke adobuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside lanxa amashedule ama-Wednesday lama nge-weekend la kuthiwa ayabuya manzi ePhumula abe engabuyi kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo abanye besebenzisa egangeni indawo yonke yagcwala ingcekeza ukuthi nxa impukane zithe zaqondana le ngcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu kwenzela ukuthi imikhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe sithi water shedding. Sahlolisisa ke abazempilwa kahle bazadike nxa sebephume lesisombululo esegcekeni bazise kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonqeni zabo bazinathela amanzi lana kwamalanga nala ambalwa kungabi lo hlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanda sizazama ukuthi asale evuliwe throughout kusukusela ngolwesithathu last week lokhu bebuya abanye siyabalandaezindlinisiyebalaphela ezindlini partner zasincedisayo i-Africa Head labanye bakhona phansi khona labo asincedisa nalapha esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi ukungabi khona kwamanzi ukwenza ubuchapha bande ezezimpompini lezi ezinye zakhona ezezindala abuya ezethwele ingcekeza eyasala isiwa khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamashumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili i-206. Ikhansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakoBulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawanamanzi anelayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu loko be titibela ikulandela kunqoba kwaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho oluphutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abesisisi bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika eSADC ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abezanu-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu namhla kugqotshwe amalunga amatsha wonke edale lephalamende njalo lamakansila emadolobheni atshiyeneyo lendaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Izo lokugqotshwa amakansila kuBulawayo, abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGates Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Philip Kaule owe-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngoSiri Ramaphosa ukuthi vele kuthi tafuze kumele akulakhetho kuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelane laba bawine khona ama-councillors lama-MPs ama-coalitions abawinileyo bathi ukhetho luhambe kuhle. Nxa lokusiza kuposition kulokuze niyami kamongameli laba bathi bona ba-regime. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakhona bayikhalale ngendlela endala uma besokunye kwakhona ku-regime. Yikho nje hayi no, but let's be fair. Ilizwe ngelethu shoti akusetshenze kuye phambili.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo. Sibone izimanga, sibone into eziyanisayo kade zisenziwa yizek incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izek ukuthi lapha lehlulekile, izek izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezani. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu igijimele iye court iye kuthi izekhi kayibambanga kuhluhlelo lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hhayi akulakhetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi ukuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 kuletha ukhetho sokudlulisiwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wathiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi. Nxa ukhumbula Dube wakwasitshela ngabo property uMgabe, so azange simlalele ngaleso sikhathi. Sesikubona ke namhlanje sokuvela egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wathi wakhuluma ngoMnangagwa ngoPresident Mnangagwa kulo ambontu iza khona okwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana lalo le ndlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Amakomiti zonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye ngabo kwasuka isikhathi ikwazi wama-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza ngikhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona eyinzama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho and ungakhangela even nama
portfolio zaba ambayo apatayo ngesikati ngu minister ngesikati kukabinet kamkaru wae vele elambi atinti na sobo standegayo ya wono mumulo wa my elections lo usunzuli now water under the bridge but minto ngina nzirelayo songe skati ikakule Africa la akula mtu umundo ote my elections afe wawini leo oti ozi wewe my elections are inje siko napata my elections zeli julili asana yumulizi mbasa mbezi
kwa mlara zigu ya pambili uwa kulumuka ule esiti pela kuma parlamentari lapa la kuma kansili libutile enda wanezi ningi indaba esiti kuchwe kuhle kwa nampo kutalite uka monga mela kambangali
gule ndo ukubavu kakaulana siyo nas kuluma ngoketo ngogunga shile kigwalo yebo opposition itete ama siti atile ezi inda wanezi matoropen la wezi nyema kaya kubo matno akuchukubana bekwathi ukondile kulezo ndaba iopposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda amasitsi athile lokuthatha back amasitsi athile kulezo zindawo abantu bezimbabwe abahlala kulezo ndawo bodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wena elisi ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa izeki idefendwa izanu-PF konoko kukhona okunuka santungwana umpass mover siyaphambili ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe siyaphambili unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizoba ngezanu kwakulokhe kuthiwa bambeli bambeli kasizake sifike kuleyo bambeli
lapho lizwe umnumzana Philip Gawule webazanu-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC sibe xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya. Abakhokeli be-Africa abangenele umhlangano bathethe isinqumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi. Kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama. Obethunywe ngumongameli weMelika kulomhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika US $300 million yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka kumumo womkhathi eAfrika. UThabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi phathi intambo ogatsha lwezomumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqobo izitamangaliso Ndlovu.
Ukujala ukwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli bamazwe bamiswa kumbe bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka ususeyaphela lonyaka sebesihlangana e-UAE e-Dubai laphana nawuthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements kukanti bekunethuba elebeliyiswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba leyo kuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Africa ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima ekhonana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe sokusenzakala phose minyaka yonke ukuthi sibamasayikhoni kwenzakala phose minyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyimoya lonaka
sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezizohanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni la amanye amazwe angekho e-Africa. Yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano?
Okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwekazi se-Africa yuthi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi, ikanti kakusithi esakubangelayo lokho sithe sifisa kuphume kuyo sobakhe. Loko esibili, sithe nqabe sihlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt eShawmel Sheikh laphana, kwaphuma isinqumo sokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage, i-fund kweyi. I-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane lengozi eChimanimani ngawukhumbula iminyaka empilo yedlula empilo emithathu, kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokuvikela okungako bathola ngaphi imali. So thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, ngu-Praxedes Jeremiah.